paide padani wa extraordinary summit kuti vanhu vemusadhaki zvovofa. Mukatarisa mifananidzo iri kubva kuMozambique, macity dzanyura, nyika dzanyura, vanhu vari kufamba huro dziri mumvura, matowns apera. Kana zvino kupera kwebhaira, kupera kwemalawi, kupera kwechipinge, kana kusingadani extraordinary summit yemuZimbabwe, asi pakangonzi hwani wavo oda kubviswa pachikaro, pakangonzi hwani wavo kwaitwa demonstration, vanoungana vachisatana kuti aiwa musademonstrator against Ngana. Asi izvi zvakonzera kuti misha, zvakonzera kuti maguta ange achiparara 90% kana iri bheira, nezvimwe zviguta zvidiki zvaparara. Hapana kana hwani mukuru ati ngatidanei gungano guru resadhaki titaure nyaya iyoyi. Vari kutodana gungano rekutaura pamusoro penyika iri kumusorosoro uko kumapeto kweAfrica, vachitadza kutaura kuparara kuri kuita nyika pavakatarisana napo.
Asika vamafume, uyu musangano vamwe vari kuti musangano wakakosha nekuti ndeweAfrica kuti inge ichisunungukawo yeWestern Sahara iyi. Zvaingoitwawo munguva yehondo yeZimbabwe vachitsigirwawo nedzimwe nyika dzemuAfrica.
Eka, ndo zvinoitwa kana nyika yako isina kuwirwa nebongo zoro, isina kuvhiringidzwa sezvakaitika nyika iyoyi. Mari yedu yose yenyika, vamwe vese vari kudambura-dambura pavanogona napo, vachipa kuti Zimbabwe ibetsikane, vachipa mari kune vari kutambura, vachipa zvinhu kune vari kutambura. Ivo vari kutora mari yavanofanirwa kunge vachiendisa uko, vachifambisa nayo, vachitsvaga ndege dzinenge dzichibva kure kure, ndege dzinenge dzine rifa, dzine utefetefe, dzisingaonekwi pano pasi, dzinenge dzine masofa kuda anotaura, ndo dzavari kufamba nadzo. Asi vanhu veZimbabwe vari kunonga nhoko nemuromo, asi hurumende iri kuwana mari yekuti itsvage ndege kubva kunyika dziri kure kure.